nyika yeamerica ndiyo inoita mari zhinji kumabasa ezveutano kungave kuri imo muwo kana kubatsira mabasa ezveutano kunyanyanyanya takatarisa nezvitenda reHIV munyika yedu yezimbabwe saka kubuda kweamerica muwo chinhu chinokwanisa kuomeserwa isu vemuno kuafrica nesu vemuno muzimbabwe nekuda kwokuti mari yeamerica iyo yaicontributa mari inoita chidimbu che15 yebhajeti yeWHO zvoreva izvo kuti mabasa eWHO achange aakudzoserwa mumashure nekuda kwokuti mari zhinji yaibva kuhurumende yeamerica dzinge isisipo
pangaitwe sei nehurumende kugadzirisa dambudziko remari inenge yakushomeka mubhajeti
nhauye mabhajeti anobva kumari yedu isusu sezimbabwe inhau yatagara tichitaura kuti dai hurumende yange ichikoshesa kuisa yedu mari mabasa ezveutano madonors kana kuti mapartners vozongouya kuzoita compliment kana kututsira pasi zvedu zvizhinji zvatinenge taisa isusu asi tinoona kuti makore gore rega rega nyika yezimbabwe haitombokwanisa kana kumika yatinoti abuja commitment iya iri 3% zvichireva kuti mari yatagara tichiita isusu kumabasa ezveutano yagara iri shomanini zvakanyanyisa asi zvaitwa neamerica ndoda kuti ichenjedzo yapiwa kuhurumende yezimbabwe nehurumende dzakasiyana dzemuafrica kuti ngatikoshesei mabasa ezveutano nekuisa yedu mari kubva kumabhajeti kumabasa ezveutano madonors kana kuti shamwari dzinozouyawo dzichitibatsira dzona isu varidzi vechiro tinetaisa mari zhinji ivo vozongotutsira chee
iyowo mitero yakawanda wanda iyi iri kutorerwa mushandi navancube mungati iri kunyatsoshandiswa nemazvo here
tinoona kuti ivo vamuturi pacho zvavo vamubvedza kuburinza tingati mainnovations iye zvino izvi tikuona kuti kuno muzimbabwe tane sugar tax tine zvekare health levy inobva pakushandisa maairtime nemadata bundles nezvekare aids levy munyika yezimbabwe asi zvinenge zvakakosha kuti mari dzese idzodzo dzana sugar tax dzana health levy ngadzishandiswe pajekerere vanhu vachiona nhau yetransparency neaccountability zvinobetsera izvozvo kuti vanhu vese ava vari kucontributa mari idzodzo vange vaine chivimbiso chokuti mari dzedu dziri kushanda zvadzinenge dzakatarirwa kuti dzinge dzishanda.